Ini ndini Marvelous Mshanganya huye lichuti heino misoroye na uzeluza nasi chitatu ndira 17-2018. Mutunga miri webatu rinopikisa Re Alliance for People's Agenda, Dr. Skosana Moyo, vano yambira vasigiri webatu ravo kuti vasarudze mutunga miri, vano kwanisa kuita zvido zvevanhu uye vanozozivikanwa nekugona kuita basa. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vaGustav Katibu vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kusungwa vatongwe nedaro rinotonga mhosva dzinoparwa pasi rose reInternational Criminal Court sezvo vakapara mhosva dzakawanda dzakavhiringa upenyu hwevanhu vakawanda munyika. Sangano reHeal Zimbabwe rinoshushikana nemashoko aIshe Fortune Charumbira avo vakabuda pachena kuti vanotsigira bato rezano PF. Izvo sangano iri rinoti zvinozoita kuti vanhu vari pasi pemadzishe vasasununguke munyaya dzezvematongerwo enyika. Vagari vekumasvingo vanononokerwa nemibatanidzwa yemapato iyo vanoti haisati yatanga kupinda muvanhu ichivaudza kuti zvinhu zvichafamba sei musarudzo dzichaitwa munyika. Sangano reZimbabwe Election Support Network roita mangwana urongwa hwekuzeya nyaya dzesarudzo muchirongwa chinenge chichikokerwa nemitori wenhau Violet Gonda. Hurumende yosangana nevemaindustry ichivakurudzira kuti vasakwidze mitengo yezvinhu iyo inonzi neveruzhinji kukwira kwayo kwava kuita chamuramba mhuru. Chirongwa cheLivestock Diaspora Forum naHCM tiri kutarisa kodzero dzekuvhota kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muzvirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930138606080 15580 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera chimwe chirongwa chedu na2pm mazuva ose nechemazuva ese cha7pm. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.